Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuzima kwa nisagwa nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande, ndiri muWashington DC ndi chiti hezu noezu mchirongwa chanasi.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Mtungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano we United Nations General Assembly. Kusungwa zvekare kwamuzvare Johanna Mamombe kunoshorwa zvakanyanya. Va jobs kala vanoti havazoregi zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisungirwa kuchengetedza nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura mberi kwegungano reUnited Nations General Assembly. Musangano uyu wakaitwa paindaneti nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vamunangagwa vakataura pamusoro pezvinhu zvizhinji kusanganisa zvezvirango necoronavirus. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose, vamunangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
A breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Sezimwe nyika zvemudunhu takatarisana nezvimhingampinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda reCOVID-19.
Self against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Vakati munyore mukuru weUnited Nations, mukuru wekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti High Commissioner for Human Rights, pamwe nenhumwa inokosha munyaya dzechikafu kana kuti Special Rapporteur on Right to Food, vose vakazivisa nezvematambudziko ari kukonzerwa nezvirango zvehupfumi zvakatemerwa nyika. Nekudaro vamunangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9, 17. Nekudaro tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari. Mutungamiri wenyika akatiwo vane zvirongwa zvebudiriro zvikuru zvakafanana nekuvakurudza zvivakwa pamwe nekuvaka zvipatara, nyaya dzekuwanisa vanhu mvura migwagwa nemadhamu munyika yose. Vakati vane tarisiro yekuti pavachavamba chirongwa chepiri chekutanga mabhizimusi chakareruka cheEase of Doing Business Reforms zvichabatsirawo kugadzirisa chimiro chenyika kusanganisawo kuonekwa kwavo kusangana reWorld Bank.
Our macroeconomic stabilization reforms have seen
urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
Vamunangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19 vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization inosanganisira kurambidza vanhu kufamba-famba. Vakatiwo hurumende yavo yapawo mari inoita madhora emunyika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars yekumutsiridza upfumi hwenyika. Vakati hurumende yavo inoremekedza bumbiro remitemo utongo hwejekerere kusanganisirawo kuchengetedzwa kwekodzero dzekuve nepfuma. Vakatiwo vanokoshesa zvikuru kubatana munyika nekushanda pamwe vachiti izvi zviri kubudirira kubudikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vamunangagwa vakatiwo apo pasi rose riri kupemberera makore makumi mashanu ekuvepo kwemusangano yemadzimai weFourth World Conference on Women vanofara kuzivisa kuti hurumende yavo yatora matanho makuru kwazvo mukuzadzisa chisungo cheBeijing Declaration chekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuburikidza nekuumba Zimbabwe Gender Commission. Sachigaro vezanupf mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika.
MuZimbabwe munofanira kuitwa bhiri rinofanira kupaswa neparliament rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iye ndoona anofanira kuchajwa for treason kana kuna muamerica kwese kuinonzi espionage. You don't go outside uchitaura kuti nyika yako yauda kuzotungamira yakashata. That's not politics. That being a sellout, President vataura nyaya yemasanction. Inyaya yatoda kufamba ichitaura iyeyo kuti chamisa zvinofanira kuti akavata gumba kwake pakati pehope dzake anofanira kuorganize bado vachichema nenyaya yemasanction. Zvinhu zvona kugadziswa izvozvo.
Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro.
Vachaita mareforms. Hakuna kana reformu rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Nhasi zvevapamhidza nemadzavo vachiti vachaita mareforms. Hakuna mareforms avari kuita. Vakagara vatiratidza kare kuti hasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi. Saka ndotoona kuti zvavanga vachitaura vamunangagwa hazvienderani nethemu yeUnited Nations.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiri iyo yakadzika zvirango izvi.
Muroma hauzarirwi nerwizi. Vanongoramba vachirongora nyaya yekuudza zvirango zveupfumi. Ngatidzikisiranei kuti sangano reUnited Nations harina rakaisa zvimwe zvirango kuvatungamiri vezanupf kana vehurumende yeZimbabwe. Izvi zvakaiswa nenyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyika yeAmerica. Saka hurumende yeZimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose ngaingopedzerana nevaairova neshamhine muri yezvirango kwete kuti itange kutaura pamberi peUnited Nations.
United Nations gore rino yakacherechedza makore makumi manomwe nemashanu yaumbwa. Musangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende uyu uri kutarisirwa kupetwa nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Kukandwa mujeri nezuro kwemumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe kuri kushora nevazhinji. Majestriti akati muzvare Mamombe veMDC Alliance
vaendeswe kuchikurubhi kwemazondo maviri kuti vanachiremba vehurumende vaviri vavatarise kana pfungwa dzavo dzakanaka zvekuti vangamiswa mberi kwedare redzimhosva. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevamiriri venyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakashora zvikuru danho iri. Mukuru wevamiriri veEuropean Union vaTimo Olkonen vakati izvi hazviratidzi kushandiswa kwemutemo kwakaenzana. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vati zvinoshamisa chose kuti majestriti audze vanachiremba kuti murwere anorapwa sei uye kuti munhu asungirwe kurwara kwaari kuita.
Zvakaita manyamamire nerongo muzvare nemombe vaendeswa kuchikurubhi mushure mekunge vaenda kukoti vachibva nokuchipatara munozvisiva unorambwa mamombe vanga vari kuchipatara for mazuva akati kuti havasi kuswa zvakanaka. Saka vabva vanzi kurwara kwavari kuita vanofanira kuenda kuchikurubhi kuprison kuti vaongororwe kuzi vari kurwara kusapapi. Izvi zvakatyamadza vanhu vakawanda nyika yese nyika dzese kuti mutemo upi uri kushandiswa namajistrate uyu unobvisa munhu kuhospital kumuisa kujeri. Pari zvino kutaura kwatiri kuita muzvare vamunhu vari kujeri kuchikurubhi uko vari kunzi vachaenda kutariswa nemadhokta maviri ehurumende.
Vachagara zvakadini kuchikurubhi?
Majistrate vati vachagara ukoko kumavhiki maviri vachigara vakamirira kuti vataswa nemadhoktas asi muzvare vamunhu vari kurwara havasi kunzwa zvakanaka. Iye majistrate iyeye ati anzi vanofanira kugara 2 weeks. Saka ndozvakaita vanhu vazhinji vakatyamadzwa kuti nyaya yezvekurwara yakuitwa nemakotsi. Nyaya yekuti kana munhu achirwara makoti ngaakutaura kuti tikuda 2 weeks kugara mujere. Jere raakutodzendora achipatara. Ndozvikukatyamadza vanhu nenyaya yezvekuti mucriminal code Convention Act nemuhealth act hapana pari panotaurwa nyaya yekuendeswa munhu kujere kana achinge achari kurwara. Zvinova zvirikana munhu achinge achirwara anoenda kupi? Anoenda kuchipatara kumadoktasi. Saka chimwe chakatyamadza ndechekuti wai aendeswa kujere iye anga ari pabhel nekuti haanga asiri musumba muchaka munhu akatopiwa bhel nehaikoti. Saka majistrate abva asunga zvakare zvichireva kuti idare repasi raakuisa munhu kujere, idare repamusoro rakabudisa munhu mujere. Saka zvirikutikatyamadza even vanoonjera zvemutemo vari kuda kuedza kuona kuti ndepapi pashandisa majistrate mutemo unoti anoendesa munhu kujere munhu akapiwa webhel nedare guru repamusoro.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanomirira ZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotevedzera mitemo uye hurumende haisungi vanhu vasina mhosva. Mutevedzeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Sikala vanoti havasi kuzorega zvematongero enyika vachiti kuchengetedza Zimbabwe ibasa rezvizvarwa zvese zvenyika ino. Vasikala avo vakabudiswa mujeri mazuva maviri apfuura vabvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba kwavo vanoti Zimbabwe ine zvizhinji zvinoda kugadziriswa. Kune avo vanonzi vari kuda vadzingwe muMDC Alliance pamusoro pekuomesa musoro panyaya yekuita nhaurirano neZANU PF, vasikala vati vanhu ava vari kurota. Tabata vasikala tikatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei sezvo zvakataurwa kuti vange vasinganzwi zvakanaka pavakenge vakavharirwa.
Ndakauya ndisinganatsi kunzwa zvakanaka. Ndatosiedza chirumba wangu kumangwana kuti auye kumba nestafi yake vauye vazondirapa zvekare kuti vauye vazotarira mwiri wangu wose kuti chii chiri kurwadza. Ndiri kungopera simba ndikafamba iko zvino nakumbangwana zvimba zvisingaiti. So ndaizira chiremba kuti mangwana mangwanani vasvike vazoongorora kuona kuti chifundiro chii. So ndo mamiri akaita.
Upenyu hwemujeri hwanga hwakadini mairarama sei muri muusungwa?
Zvanga zvisiri nyore kurarama muusungwa semavhiki anoita mashanu uchirarama muupenyu hwebuilding inenge inoraramira muka muchigariswa munonge muchifanira kugara vanhu 16 asi muchinge muri kuma52 muchishandisa chimbuzi pasina mvura vanhu hachidya chikafu chokuti nyanoritipe mvura dzedu hachikodzeri.
Iyo nyaya yenyu yakamira sei pari zvino?
Tiri kudzokera kudare rezimusha musi wa 1 October tichandoona tichagara namagweta esvondo rinouya kuona kuti musi wa 1 October tiri kundofambisa nyaya yedu sei uye kuti tine enamba yamaapplications atikada kuti tipe in terms of the criminal procedure and the evidence act.
Zvii zvamakaita nhai vasikala zvakakonzera kusungwa kwenyu, chiiko chakamboitika?
Kutsvaka utano mugate uri kuita vadziviriri venyika yedu yezimbabwe avo vakonera kutonge nyika ino nokubva vatsvekenze mwoyo yavo mweya woutinye mweya wokuti havatenderi kuti mumwe munhu ange achivaokosa. So vari kutaura ivo vachiti kuratidziro yakaitwa nevana vemuzimbabwe mose vose musi wa 31 July 2020 ndini ndakakurudzira vanhu, asi tinoziva tese kuti musi wa 31 vana vezimbabwe nyika yose kusanganisa kumaruzevha vakazvigarirwa muzimbabwe dzavo murunyararo. Hapana kana building yomunhu yakaputswa, hapana kana violence yakaitika, vanhu vakanga vakangozvigarirwa mudzimba dzavo. Asiwo vanoti inini ndimi vakakurudzira mhizhonga inonzi incitement to violence.
Pane zvamuchachinja here makambofunga zvekurega zvematongerwo enyika here?
Nyika inoti haisi yomunhu kai, inyika yevana vezimbabwe. Mwana wese wenyika ino ane kodzero yekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Aitaura panoposwa, aitaura nepanogonekwa. Saka kuti varote kuti zivana kuti nerekera nyaya dzezvematongerwo enyika, ngavapepuke vagovatazve vagorota, vagopepuka vagovatazve vagorota. Nokuti zvirokwazvo zvirokwazvo hatingaregeri rudzenge rwenyika ruchitambura nokushungurudzika nenhamo navanhu vane makaro vanoda kuya kwaupesi.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tomotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neWorld Bank muZimbabwe yakaona kuti mabhizimisi anoita zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana akambomira kushanda panguva yemalockdown yakadaidzirwa nehurumende mukurwisa coronavirus muZimbabwe. ZBC inoti mapurisa kumashoreland central ari kukurudzira vagari vedunhu iri kuti vakudze upenyu hwevanhu zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuamerica uko makadii? Kuno tiri kumambana tigere zvedu kuloka chakaipapana takangogara zvedu tichingoonawo zvimabhodha zvichifamba tingofarira chete kuti zvino bhodha riri kuvhurwa korona yakupera. Ndo zvatiri kufarira chete, hachakaipa tiri kutaura makuwa. Inini ndini ndlovhu ndiri pasi yavagaza kumambana. Hapana chakaipa kana hwani chatinoona kuti titi nekukwakaipa kwete.
Mamukasei mamukasei paStudio 7. Inga zvinonzi kufa kwemujoni kambaivhagwi. Koye mchuchusu uja haizwa kutapo pabasa. Aka di kusira umwe mapepa ayo. Apana shwa mapepa apa. Kungoda kusunguru za vanwe MGC Alliance. Kumala kuti MGC Alliance ino nduwa na vanwe waka wandisa. Sezwe yaka bigwa pama elections. Asi chandinoda kubudza vamunanga kwandocho kuti vamugabe vaiti Zimbabwe it's mine. Nobody will remove me on power except death. Vakazofa vasisiri president. Vakaramba nokuinda kuHirosi Eka kwavakanga vatara rinda ravo padzise nomudzimai wavo Sadi. Ngavadzive izvozvo vamunanga.
Masikati akanaka, masikati akanaka, muriseko vana mukoma, panonoka wande pamwe chete nana mukoma, ana jonga kadimire. Ndirikutaura zvangu ndiri paSouth Africa apa, ndichitaura nenyaya yatakatarisana nayo. Zvikuru sei kubato reMDC Alliance. Ndichiti kuvatsigiri vese veMDC, hai tisanete, tisanese, ngatirambe takabatira ipapo pane mukoma ana Nelson Zanisa, nokuti zvana kupa hakuna kwazvinotisvitsa vari kushandiswa neZANU PF vanava, vari kushandiswa neZANU PF. MDC ndiyo yoga ingagona kuti ingachinja zvinhu muZimbabwe, handiti makaona kubva zvakapinda Mnangagwa pachigaro. Akatendera nyika dzese, akafamba nyika dzese, chiti ari kukwezva vemabhizimisi, asi kana vemabhizimisi umwe chaiye watiinayo muZimbabwe hapana. Saka ngatirambei takabata ipapo pamukomana, tichiti mukomana ramba wakatsika ipapo, tichakutsigira kusvika tasvika.
Makadini makadini kuvashamarari vestudio 7 apo. Ini ndinoda kutaura zvakanyanya pamusoro pevaruna vana Munzura na kupe wavo nevamwe vese vanosapota MDCT. Isu varume isu hatina nguva kuti tisapote imwe. Zvikurukuru iwe Munzura iwe takadonyatsokutokuona kuti hauna direction. Kana tikaenda kumaresila uko ndinokufananidzai nemurume uyo anonzi paire ndeutoni. Ndakadona kuti mechi yenyu haiti, kana ndakadotarisa imi mechi yenyu hadziiti, hadziiti mamechi yenyu. Saka isusu tinosapota Chamisa, ende Chamisa hatisi kutozomusiya. Chero zvikanzi kusapota MDCT, MDC Alliance zvinosungisa sokutengesa mbanje. Tichangosunga tichingosapota Chamisa chete chete, Chamisa chete chete, pese pese Chamisa chete chete. Ini ndosha kuti imi munongosapotwa nani, nokuti pese kwetinogara uko hakuna kana munhu weMDCT. Nungu achamisa chete chete. Imimi makafanani zano pia kuse. Amuna direction. Amuna direction. Datenda zamu.
Kwa zuwe wa shumari kuse. Nukutenda yini vosa wanotera studio zepi. Ni mafungira mwone na ntunu ite yini ndu kutiche kwa Nelson Chamisa. Ako wanupaji chinja pati ya zumbuto uchikisi nukutipanu vose wanukumuda iya. Saka chero wakachinja nhasi tichingotoziva kuti ndomasaidhi kwati ati zvana kupi zvikana kuti zvazodii zvikazodini. Tootoziva kuti uyo anongwawo marara ngotoedza nerwisi. Saka neusochamisa usambotovhunduke shamwari chero pakanzi zvadzi zvachinjiwa sei, zvazomira zvakaita sei. Takatomutsiga takatomira nokuti tatambudzwa kubva 2008 patakatambudziwa. Handimboto kufinda tokangama zvachose, saka handifinda chinja divi nokuti zvanzi zvazoita sei. Ipapo handimbotoregi zvachose chorozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Jeneza Kambo kanobva kuna James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano weUnited Nations General Assembly kusungwa zvekare kwamuzvare Johana Mamombe kunoshorwa zvakanyanya vaJobsikala vanoti havazoregii zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisukirwa kuchengetedza nyika tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.